Mutongo wedare repamusoro wa Isaac Mzenda vaudza magweta anomirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidarara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaCaleb Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwavakaitwa kubva kwavaigara sekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Iriko, no one who don't see Manko, I would take no one, and one in compensation, no one of Shaka, 200,000. Saka information Iriko Kuni Jama. Saka, 3 months, the Wutichuan Saudi, Kupua judge, Kupua information.
Mugari weku Ada Transau, uye vari sachigaro we Ada Transau Relocated Development Trust, va Donald Mashaure, vati vafara nemutongo wabuda nasi, sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nasi izvi, zvinotitifadza ngoti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvacho zvichadini. Shafamba ngokuti utongo hwavapo ngewekuti mofsa yatobvumiwa vanoziva kuti musana vanofanira kuburitsa madocuments acho and everything, then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarange Community Development Trust MCDT vaMarvin Mudiwa vatiwo yange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudarere pamusoro.
Kubva kuna judge watifadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo asi kungoti kwetakanga takaisa nyaya yedu vanhu vetakanga takataura kuti mumapapers ndo vanofanira kunga vari marespondents vanga vasiwo. Saka nyaya iripo yaya kuti takufanira kuendesa mapapers edu erelocation ku Ministry of Local Government asi nyaya yedu ine chimiro, nyaya yedu yatambirwa. Saka naizvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya ende takamboihwina futi kucourt yekutanga payakanzi vanhu vanonga varilocatwa vanonga vakuda kurilocatwa panofanira kuti vanhu maparties ese awirirane kuti compensation yakamira sei. Saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha, idanho richatibatsira futi kuti kune marelocations achaitwa futi tine nyaya dzekwakusena vachada kurilocatwa. Saka iyoyo nyaya inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kurilocatwa chii chinofanira kuitwa, compensation yacho inozodeterminawo sei. Saka danho iro riri tafara zvikuru.
Vamucheche avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.